Makadi baba akandemire zita rokuberekwa ndinoitwa Innocent wekwandenda ndichibva mudunhu rekuwedza muno muamerica ndidzire kutexas ndakauya ndichiuya for atraining yandaiuya kuzoita for a year through our organization zviri zvevoluntary through global exchange program international. So I was linked with this other organization over here in America that I partnered. So they hosted me for a year and doing some training over there.
Saka iye zvino muno muAmerica ibasa ripi ramava kuita?
Muno muAmerica ndirikushanda ndichiita project management, but ndowanzokushanda nemwe organization yatirikuita zvemaconference yatakatanga nemwe mukadzi wemuno. It was Everything Underground. If you go on the website everythingunderground.com, you can find my programs at NATA and my conferences at NATA on a yearly basis.
Matambudziko apiwa muri kusangana nawo mukugara kwamaita muno muAmerica?
Muno handikati tine matambudziko akanyanya kuwanda atachisangana nawo, asi takazongoaffectwa for the past 3 years neCovid because pavasina magathering. Isusu tichida kuita maconference, saka we couldn't operate for almost 3 years.
Tinonzwa vamwe vari kunze kwenyika vachiti vane zvirongwa zvakasiyana siyana zvavanenge vachiita zvekubatsira kumisha kwavanobva. Imi mune zvamuri kuitawo here?
Kumusha ndine mabandiko akati wandei andinomira nawo. Ndine Global Exchange Program International, which is a voluntary organization. You know, dealing with my exchange programs, one vachibva kuna na Europe, nekuna na America ne Asia, kuti vauye vachiona munyika medu vachiita development, vasiri matourists but vachibetserawo mukuitwa kwemabasa aya. Mukaenda pawebsite munozviona gapint.com, tine maactivities atiri kuita akawanda iwo. Then also ndinobata nemubatira pamwe yeRehab. Mukaenda pawebsite yavo mubatira pamwe trust.org, kana kuenda pafacebook page yavo munotoona mubatira pamwe trust iri kuita nezverehab. Vana vanyanya zvinodhaka, saka we trying kudzoredzera vana mune zvinodhaka zviri kuitwa kumusha through that organization yana sisi Savana madam Hombe nevamwe vatiri kushanda navo tiri vamwe chete ivavo. Then also kumusha kwaberekwa mai ndiri mubandiko redevelopment yedunhu iroro inonzi Makoni North District Association. I'm the chairperson weManda Diaspora. So tine maactivity atiri kuita kuvandudzawo kuti matara nechidevelopment yamira mumamisha. Saka ukaramba vanhu vachingochema kuti hurumende hurumende, but ndisu vanhu vacho vanenge vachigara panzvimbo, saka zvimwe zvacho zvinoda kuti tibatane tese musoro pamwe togadzirisa dunhu rekwedu. Ndo imwe project yatiri kuita iyo. Tine website also futi inonzi mandadiaspora.org. So munotibata futi ipo kana pafacebook Manda Diaspora. Tine maactivities atinenge tichida kubetserana kunyanya vanobva kumakoni North, tinenge tichibetserana tiri ipapo.
Tinoona kuti mune masangano angada kusvika matatu kana kudarika amuri kushanda nawo, muri kuzvigona sei?
Hakunganzi tiri kuzvigona, asi kuti tinenge tichiedza kuvandudza kusvika tiende, nekuti ukaramba uchichema hazvinei zvazvinobetsera, asi kuti mukabatanidza musoro pamwe moita chinhu. Plus umbimbi ndoga huvaki chinhu. Dai vanhu vekwedu vakwanisa kunge vachibatana tichiisa musoro pamwe, nekuti tiri kuwanza umbimbi ndoga. Ndosaka tisinei kwatiri kuenda. Ndinogara ndichiudza vanhu kastatement kamwe kari fami kekuti panongoita united vanhu, kana kuti panoita united zvinhu zvinoita. If you look at the countries ese ane zita rekuti united, dzese dzakabudirira. United Kingdom, United States, United Arab Emirates, whatever chiri united chinobudirira, nekuti chinenge chawanza musoro chaitwa pamwe chete. Saka handione tisinganyanyi kutarisa matambudziko, nekuti wekwedu tinokurumidza kutarisa matambudziko tisati tatarisa zvinenge zviri positive panyaya dzacho.
Ko, remangwana renyu munoona rakamira sei nemashandiro amuri kuita pari zvino?
Remangwana rakajeka. Ndinoshuvirawo kuti Mwari ndinozorangarirwawo semunhu akakwanisa kushandawo nevamwe, kubatanidza kana vanhu kuti tivandudzewo magariro edu sevanhu vatema. Ndo chinove chishuwo changu.